Greve MDC vasikora vakaungana kumba kwavatsvangirai vachiimba vachichema mutungamiriri webato ravo uyo akafa nemusi wechitatu kusouth africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vamwe vevatsigiri veMDC vanga vari parufu apa vakaita savatendai kanokanga vati zvakakosha kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary congress wekusarudza munhu achatungamirira bato vachiti vatsvangirai munhu aida utongi hwejekerere. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nekomiti yepamusorosoro yebato iri yenational council uyo wakapa vanelson chamisa basa rekufanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore rimwe chete.
Vangoda utongi hwejekerere, utongi hwekuti vanhu vange vachiwirirana zviri pachokwadi pasina mabopoto kana kukakavadzana mukati memusangano. Noti sewechidiki weyouth tinoda zvinhu zvakajeka, kwete zvinhu zvekuhandirana zvevamwe vanenge vatengwa zvavo nemari wofuma wakutotaura kuti semayouth tiri kuwirirana nekuti tatogadzika kana mumwe mutungamiriri anenge asina kusarudzwa nevanhu. Isusu semayouth ewechidiki ariwo pasi pewakuru ari kumusoro kwedu wechiyouth, vamwe vanenge vati ivo vanenge vachitaura kuti vanenge vatogadzika semayouth vachiti tawirirana semayouth kuti ndo zvinhu zvataa kutoita. Asi isusu sechidiki vamwewo ari pasi wechidikiwo tiri kuti kwete, tinoda utongi hwejekerere mukati memusangano wedu kuti tienderere mberi.
Izvi zvatsinirwa navarutendo bvute avo vati vabva kuruwa kuzochema vatsvangirai.
Nofunga zvinhu zviri kliva pakutanga vatsvangirai vatisiya nhasi wa vakasarudzwa nevanhu. So zvido zvevanhu nofunga ndozvatokoshesa. Munhu asina kusarudzwa necongress haangakwanisi kuti amiririre bato tinonga taita chidictatorship. Sewechidiki tinoti kuti musangano uenderere mberi, ngatizokere kuwani pashaya anochema mangwana kuti makatiisira munhu watisingade. Ngatidzokere kucongress zvatinobvumirana kuti bato ndereweruzhinji, ngatidzokere weruzhinji wataura.
Asi vadanford ngadzihore vati hapasina nguva yekuita kongresi yechimbi chimbi sezvo sarudzo dzave pedyo.
Thank you. Chokutanga nechekuti constitution iri clear yemusangano kuti in between congress national council ine masimba ekuita any decision including kuapoinda any position. So inini sadanford ngadzihore ndorasa kunge focus hombe should not be internal. Panguva yatatove focus inofanira yatove externally in the sense yekuti tine 3 months dzokuprepare election. So tikatangoita congress paizvayo inda notice akonzi constitution, you have to notice kuti tofanira congress, then when we have nomination that process could take more than a month. So we cannot focus internally in election irikuya within 4 months. So ini chokutanga chekuti izvo vanhu vangafunge kuti izvo election iri within the party waita wrong. Election yatakatasana nayo izvezvi focus yayo ngaive election yamunangagwa nangu anofanira kuchikwanisa NPF. So therefore the national council decision I believe it's final and I believe it infanga kukera the day.
Vachamisa vaudza Studio 7 kuti congress iyi ichaitwa chete kana komiti yavo yenational council yabvuma.
Aiwa, zano rokuti kuenda kucongress harisi remunhu. Constitution iri pachena uye boka rine kodzero yekudaro inational council ndova nekodzero uye maorgans eparty zvichienderana nokuti vanoda kuti zviitwe zvipi. Boka remusangano rakaita zvinofanira kuitwa. Zvakaitwa neboka remusangano ndorokuti rakakumbira kuti pafane kumbobatwa basa, nekuti sezvamunoziva tine mavice president matatu. Kunonzi kana president vasipo panofanira kuwana vice president anosana kubata basa iroro. Basa iroro kana president vasipo hakuna anogona kuapoenda, anogona kungoapoendwa chete neboka rinoshanda secongress pakati pemacongress rinova national council. Ndosaka makaona national council yakaita danho rakatora, ndobva yati tavani munhu anombofana kubata kuti pasaita mukaha kana kuti vende reutungamiriri. Saka pane paa nemutungamiriri aripo kuitira kuti vanhu vasati takafanana tiri vatatu, munoziva kuti makumbo akafanana pashayo kwarinoti handei kumberi hapachatofambiki. Saka ndozvaigadziriswa necouncil ndobva yauya nezano zvakureva so, nezvekuti pakufana kuva nezvinhu zviviri chokutanga kudzokera kucouncil kuti muri kuti chiipa nguva yemukana wokuacta kuti poramba pachiactwa here kana kuti vari kuti takuda kuti paana president nemazvo kana panzi paana president nemazvo asiri acting kureva kuti pane pakuchiitwa masarudzo dzinoenderana neconstitution asi zano richibva kunational council zano richibva ku kuna acting president anova akasanobata ndiye ane masimba a president zvemakaro hashaikwi nokuti kazhinji zhinji vanenge vasipo vanenge vane masiriri anenge akati tekeshe zvokuti anenge achitofamba achirwerwa asi haisi nyaya yemakaro inyaya yeugaro haisi nyaya yezvigaro inyaya yeugaro hwevanhu hatitarisani nyaya yekuti ndinoda kunge
asi munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutevedzerwa
pandangotaura nezveextraordinary congress chete ndaingoreva kuti ndiyo yega inosarudza substantive president webato ndizvo zviri mubumbiro redu kana vati tinotanga taenda kunational council hazvina kana dambudziko izvozvo asi ndichavataura navo kuti national council iyoyo ngaichipinzwa tangopedza funeral mazuva ekuti inopinda rini towirirana sevatungamiri
ari kutaura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye ari munin'ina wemufi vamanase tsvangirai vati urongwa hwokuunza mutumbi hwave pachinhano chepamusoro uye veruzhinji vachapiwa mukana wokuonekana navatsvangirai mune imwe nhandare yebhora muHarare mutumbi wavatsvangirai wakatarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kubuhera ndakamirira studio 7 muHarare Jimmy Thomas, Chiripati.